Vachitaura pakuradzikwa kwaamai Tinire, sachigaro veNational Disability Board, amai Nesi maunganidze vati vachaedza nepose pavanogona napo kuti mabasa akanaka aiitwa namai Tinire aenderere mberi.
Uye vende ravasiya muNational Disability Board rinonetsa kuti rivharike, asi ticharamba takashinga tichienderera mberi nebasa ravakatisiya.
Vasara vakamirira vakaremara mudare reSenate vaWatson Kupe vati vakaremara vasiyirwa chisveru chekuti vagare vachishanda zvakasimba sezvaiita amai Tinire.
Vanga vachiti kana vakada kuti vataure pamusoro pemakodzero evanasikana nevanhukadzi vakaremara, unotanga kushamisika kuti asi kune ngirosi yaakutaura ichishandisa muromo wavo.
Mukuru weDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangayiri vatiwo vakaremara vanofanira kufambisa mberi mabasa aibatwa naamai Tinire.
Taiti kana tine nyaya yedu yataida kuti isvike kupariamendi taivasvitsa, kana tine zvataida kuti zvitaurwe taivaudza kuti vatitaurire munhu anga akazvininipisa.
Hanzvadzi yaamai Tinire Bishop Sevenzile Musiza vati semhuri varasikirwa zvikuru.
Tikaona ruoko rwaMwari kuchengeteka kwake nokugara kwake, wakaramba ari influential in the family despite zvisinei kuti anga ari ava kugara pawheelchair. Up to now she was a leader, mutungamiriri mumhuri medu.
Muzvari Pamela Tinire avo vaishanda pamwe chete naamai vavo vanotiwo ruzhinji rweZimbabwe rwarasikirwa nekushaya kwaita Senator Tinire.
Ungasingatarise kuti mwana wemukomana kana kuti mwana musikana vaingotiona takangofanana. Vakati impawa isusu vana vavo kuti hatifani kurarama life yekupema.
Amai Tinire avo vakadomwa kuva nhengo yeSenate muna 2018 vashaya vava nemakore 62 ekuberekwa uye vasiya vana vashanu nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.